vachitaura pamusangano warongwa neUniversity of Zimbabwe pamwe nesangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center wanga uchizaya nyaya dzesarudzo munyika vazvorwadza vati sarudzo dzegore rino zvichaitwa zviri pachena.
Sarudzo dzegore rino kwandiri ndakazvimiririra ndakatarisa dzinenge dziri free and fair, zvichiita number one, administration yabva yava Mugabe yaindibhura izvozvi ndine broken iye drum, ndine musana wakasvuuka nemboma, makumbo angu aya rimwe rinogamina rigononyatsofamba. Administration yavamunangagwa haisati yaita chinhu chandinoona kundinoinongedzera kuti this is an aggressive administration yatingazonongedzera kuti vachaunza election isiri free and fair. VaMugabe pavaitonga vakataura clearly kuti bara nepfuti is more mightier, zvakatokosha kudarika peni. VaMugabe vakataura clear, and VaMugabe vaipicha violence and nemasikati manheru vaita violence. VaMunangagwa vari kupricha peace on a daily basis, and isisu who are we then to start doubting kuti peace haipo unless kantaona zvinonongedzerwa kuti izvo zvaitwa nanene administration yavamunangagwa zvinonongedzera kuviolence. Let's speak about that violence. Pari zvino tiri kutiona violence iri kuopposition. We have seen violence kukubwera, we have seen violence kubhuruwayo, handitika we have seen violence yataka experience over the years, and isisu kuti opposition ngairege kuadopta zveviolence, ngaistop.
Mashoko avazvorwadza aya anopesana nezvavanosigarotaura makore ose pavairohwa vachiratidzira pamusoro pekusamira zvakanaka kwezvinhu munyika. Mashoko avazvorwadza aya ashorwa navalove mo Madhuku, vana vemudzidzisi paUniversity of Zimbabwe uye vari mutungamiri webato reMCA, avo vati hapana chati chachinja kubva pakaitwa sarudzo dzapfuura. VaMadhuku vati vashamisika nezvava kubuda mukanwa mavazvorwadza, avo vaigara vachiita hweketi negonzo nehurumende.
Handisi kuziva kuti vachiti dziri pachena, vari kutaura chena, tisati tatombotanga zvazvo tichiri kure. Zvakawanda zvichafanira kuitwa sarudzo isati yaitwa. Chinhu chekutanga chatoda kuti zvotanga kutiona ndechekuti voters roll yakajeka zvakadii. Saka hakuna munhu akafanira kutaura kuti dzakajeka iye voters roll haisati yatobuda. Takatomirira vanhu vanotarisa masitavo kuti arimo here sekunyoreswa kwavakaita vanhu. Saka ndinoona kunge kusaataura zvakakwana ikoko. Chimwe zvinoita kuti vanhu vanoda kunzi vari kukambena vakwanise kupuwa mukana wekuti vaende kuvanhu through the media. Kuenda kuvanhu hakusikwa kwekungoti uri kufamba nyika yese uchidhraivha kana uri kudii. Unokwanisa kuonekwa nevanhu through mapepanhau, through television, through radio. Izvezvi zvisiri kuona kwatirikuti hapana kana munhu wani ati apuwa mukana wakazara chaiwo wekuti akwanise kubuda paZTV achitaura zvaakamirira. Saka hakuna kujeka kwakadaro kungakwakadii kwavapo. Ndofunga vari kutaura izvi vafunga zvinhu zvakangokanganisika kudhara zvavanga vasingatozvizaa nisina musoro zvekuti vanhu vairohwa. Saka kune vanhu vaakuti kana pasina kurohwa ototi aiwa sarudzo dzakadi dzakajeka. Hatisati tasvika futi pakuziva kuti nhingi ari kumirira chii, nhingi ari kumirira chii, nhingi ari kumirira chii. Tingona mapato maviri agara achingokwikwidzana vanupfu neMBCT ndo vari kungotaura chete. But hatisati tanzwakuticha varikuda kupa vanhu yeti mamwe mapato achoda kusimuka. Saka handingawira nepfungwa iyi.
Vazvorwadza vati mapoka eMDC akatambisa nguva ari muhurumende mavanoti akatadza kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Nokuti muri kuona tikada kudzvadzosera shure kubva pa2009 kusvika pa2013 vanhu ava havana kumboita fight for my reforms. Vakanga vari muhurumende, they were part of the government, but havana chavakabuda nacho. Ngavatiudze chavakabuda nacho, vakabata kuti isisi tiri part of the reforms. MDC for example yanga itori part yanga itori neministry yehome affairs. MDC vakaitei in the context of that kuti vaunze mareforms? And isisu we don't want to vanhu vadzoke kwatiri votiudzwa kuti mareforms yezvinhu zvavasinoda kuta sei zvavasinoda kushanda. Ngavashande vaite mareforms anobatika. Pari zvino ndiri kutaura kuti kana vachida as opposition ngavameke sure kuti kana vaoda kuenda kuelection vanotaura mapoints ekuti toda kuenda kuelection nekuti nekuti. Kana vasiri kuda ngavanyatsotaura tisi kuenda kuelection nokuti nokuti, kwete kuti vanoenda kuelection kana vachizva kuti election haisi fair and free and fair ngavarege kupinda kuelection. Kana vari kupinda kuelection zviri kureva kuti vari kuziva, hatidi vanhu vanozotaka kuchema kuti zvazodii hatidi izvozvo. Isisu tashandiswa zvakanyanya for too long, hatichadi.
VaMadhuku vanoti mapoka eMDC haakodzere kutaura nezvekuvandudzwa kwemitemo inobata sarudzo.
Haichito ichokwadi chekuti MDCT haritombori bato ringati munhu asingo kuti ibato rinoda zvekuti paitwe maifoni. havasi vanhu vane hanya nemari fenzi vakatobvira kare takanga takati bumbiro remutemo rinyatsonyorwa zvakanaka uye mbct ndo vakaenda kuvanhu vachiti aiwa bumbiro iri ripo iri rakanaka sereki vakati vanhu vavhote yes muna 2013 yeti zvinozikanwa kuti kwese kwese pasi rino chinhu chikuru chakapinda kunaka kuti uite sarudzo kana kuti uite mutemo wakanaka kuuisa zvinhu zvauri kuda mubumbiro remutemo saka ipapo vakarasa nguva then izvezvi izvi kubva papast 4 years vanga vachiti havapindi mumaby elections vakangorara pasinozanga richiona vasingatauri zvavava kutaura izvezvi saka ichocho ichokwadi chekuti mdct harisi bato ringazi ringanyatsoteererwa nezve nyaya yereform asi hatitauri kuti reform haidiwi reform inodiwa asi inganyatsofamba zvakanaka kudai munhu anotaura zvereform asiri mdct atori vamwe vanhu vanonyatsoda reform pamwoyo chaipo chaipo
zvichakadai mutevedzeri wegurukota rezvemitemo vafortune chasi vanoti zvizvarwa zvezimbabwe pamwe nevemapato ezvematongerwo enyika vanofanira kutaura zvavanenge vachiita kuti zvivandudzwe mumitemo inobata sarudzo paine nguva
ndingati iko zvino hapasisina chekuita nekuti mutemo wakapinda musenete nezuro watoo mutemo wavepo asi zvazvireve kuti hapana chimwe chatinofanisa kuramba tichitaura ngatirambe ichitaura nyaya yekuti mitemo yedu yesarudzo iriyambe ichigadziriswa ichinaka saka vanhu vanokwanisa kuita mapetition zvichireva izvo kuti vanonyora matsamba vachinyatsotsetsemura zvavari kuda kuona zviri mumutemo zvouya kukomiti yandinocheya inini yejustice tozviteerera toisawo report kuparliament kana kuti vanonyatsotaura nemamp yavo vovakomekedza kuti kana vapinda muparamendi vanotaura mashoko nekuti nekuti anoenderana nezvavanenge vachiita
sarudzo dzakatarisirwa kuitwa munyika mumwedzi mishoma iri kutevera uye mutungamiriri wenyika vaemarson munangagwa vakatarisirwa kutara zuva resarudzo kana komisheni inoona nezvesarudzo munyika yezimbabwe electoral commission yapedza kugadzira gwaro revavhoti ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.